This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kurume 23 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makurukota ehurumende ose apiwa basa nehurumende rekuti vatsanangure kumakambani atsvikora ari kutyora mutemo weindigenization kuti makambani aya haabvumidzwe kuramba achishanda muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema vapati kuzhuwahu. Vanoti makambani anotadza kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana musi wa1 kubvumbi achamanikidzwa kuvhara.
Sekunzwa kwedu pari zvino hapana muZimbabwe.
Mumiriri weZimbabwe kuBelgium anoti hapana mwana weZimbabwe akafa mukubhombwa kwakaitwa munyika iyi nezuro. China yobatsira Zimbabwe nechikafu chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota ehurumende ratora danho rekuti makambani ekunze ose asiri kutevedzera chirongwa chekuendeswa kweupfumi kuvatema avharwe kana asina kutevedzera mutemo panosvika musi wa1 kubvumbi. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Danho ratorwa nemakurukota ehurumende iri raziviswa negurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act une matanho aripo ari muchikamu chechishanu section 5 anofanirwa kunzi achitorwe pane mabhizimusi nemakambani anenge asingateedzeri mutemo iwoyo. Saka makurukota ehurumende ose apiwa basa nehurumende rekuti vatsanangure kumakambani ari kutyora mutemo weindigenization kuti makambani aya haabvumidzwe kuramba achishanda muZimbabwe asingateedzeri mutemo yeZimbabwe. Kana vasina kukwanisa kupatsana ngurudzo yakanaka yekuratidza kuti sei vari kutyora mutemo, vasina zvakare kuti vatsanangure kuti chii chavari kuita kuti vagadziridze kuti vashande zvakanaka zvinoenderana nemutemo yenyika.
VaZhuwao vati izvi zvichaita kuti mutemo wekuendesa upfumi kuvatema utevedzerwe zvizere. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi avo vaimba vachipanga mazano munyaya dzezveupfumi hwenyika mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri richaita kuti upfumi hwenyika hurambe huchiwira pasi sezvo vatema vazhinji vemuZimbabwe vasina mari yekuita mabhizimusi. Vamanyanya vati kana makambani aya akavharwa zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe nemabasa uye vatiwo pachazenge pasina kana mumwe chete zvake wekunze achazoda kusima mari yake munyika. Asi vaZhuwao vati Zimbabwe haina basa nemari dzinobva kunze vachiti nyika inoine mari yakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevesangano reConfederation of Zimbabwe Industries pamwe neveZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weZimbabwe muBelgium vaTedia Stafirenyika Chifamba vanoti hakuna mwana weZimbabwe akafa kana kukuvara mukubhombwa kwakaitwa guta guru renyika iyi reBrussels nezuro kunyangwe paine zvimwe zvisvarwa zviviri zveZimbabwe zvaipfuura nepanhandare yendege yeZaventem yakabhombwawo. imwe nzvimbo yakabombwa inzvimbo inokwirirwa zvitima. Vanhu 31 vakafa muchiitiko ichi. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti ndicho chakateya mabhambu aya. Blessing Zulu Studio 7 abata vachifamba kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu muBelgium nhasi.
Nzvimbo ino vanhu vari kutambudzika zvikuru nezvakaitika nezuro. Vari kungogara vari pamaximum level of alertness yekuti vaone kuti havapinde munjodzi. Nekuonawo kuti havafambe munzvimbo dzingadai dziri at high risk.
Kazhinji kana paitika matambudziko akadai, vanhu vazhinji vanowanzopotera kumuzinda wenyu imi semiriri wenyika. Pane vana veZimbabwe vakabatwawo here mudambudziko irori rekubhombwa kwakaitwa kuBrussels?
Isu seembassy tinogara tichitaura nevakuru vekuno varidzi venyika, vari kutiudzawo ivo kuti hapana pavati vaona kuti pane muZimbabweni akange aaffectwa nezviri kuitika. Isusu seembassy zvakare tiri kutarisawo, tiri kugara tichitaura nemazimbabwenzi anogara kuno, vana vari kupinda zvikoro nevamwe vari kushanda kuno, ende vese tiri kunzwa kuti pari zvino hapana akaaffectwa nemabombing. Chatakanzwa chete ndechekuti kune vamwe vanga vachishandisa airport sevachipfuura nekuno vachienda kune dzimwe nyika, kuEurope kana kuAfrica. Takanzwa kuti kune mumwe chete kana vairi nezuro vakanga vari panharaunda yeairport vari in transit, asi vakakwaniswa pamwe chete nevamwewo vaifamba kusudurudzwa nekuendeswa kune mama airport kuti vaendere mberi nerwendo rwavo. Kune vamwewo vaiuya vataiziva ende vatanga taudzwa kuti vachapfuura nepaairport. Tinonzwa kuti vakaburuka mundege vari kune dzimwe nzvimbo nyika dzakafanana kunana France kuParis nedzimwewo nyika dziri munharaunda, vakazokwanisa kuuya kuBelgium nemabhazi.
Mumiriri weZimbabwe muBelgium vaTedia Stafire nyika chifamba vachitaura vari parunare muBrussels naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Mumiriri wenyika yeChina muZimbabwe waHuanping nhasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Zimbabwe mupunga unokosha madhora mamiriyoni 24 senzira yekuedza kupedza dambudziko renzara iro rinonzi ratekeshera nenyika yose. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaPing vataura mashoko aya pamusangano wekuzeya nzira dzekupedza nzara muZimbabwe wange wakarongwa nesangano reUnited Nations nemahofisi emutungamiri wenyika muHarare nhasi. Mumiriri weChina uyu ati nyika yake ichaona kuti chikafu chichauya munyika nekukasika kuti chibatsire vanhu vane nzara. Vatiwo nyika yavo ichaita zvese zvainokwanisa kuona kuti hapana munhu anoshaya nenzara munyika. Vati rubatsiro urwu rwakapetwa katatu pane rubatsiro rwechikafu rwakapiwa kuZimbabwe neChina pamwaka wa 2014. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weUnited States Agency for International Development amai Stephen Fangi nemukuru weDepartment for International Development yekuBritain amai Annabel Gerry vati nyika dzavo idzo dzagara dzichibatsira Zimbabwe panyaya yenzara dziri kuongorora kuti zvinhu zviri kufamba sei uye dzichawedzera rubatsiro zvichienda nemamiriro anenge akaita zvinhu munyika. Vari kutungamira chirongwa chekutenga chibage munyika veNational Grain Command Center eKomodo Jasper Marangwa nda vati pari zvino chibage chiri kupinda munyika chishoma pane chiri kudiwa, uye makambani akaita seGrain Marketing Board neDistrict Development Fund nemamwe vari mubasa iri vari kuita matambudziko ekutadza kusvika kunzvimbo dzese dzine vanhu vanoda rubatsiro. Vanomirira masangano anoshanda akazvimirira Maisali Dura vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende iri kuedza kubatsira vanhu, asi vatiwo inofanira kukoka nyika uye masangano ese anokwanisa kubatsira sezvo nzara yafunya chisero munyika.
Dai vachitogara pasi vaita mubatsira pamwe kuti zvagara zvine nzira yedu yenyika yeZimbabwe yatinokwanisa kusvika kumacommunities in a fastest way.
Mukuru wesangano reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti nango vaSifas Zinumwe vatiwo hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti munhu wese awana chikafu.
Chikafu gore rino chiri kudiwa zvakanyanyisa nenyaya yekuti kwakaita nzara. Saka kana chinhu chiri chishoma pavanani kwavanhu vachibvutirana, Saka ipapo government ngaione kuti ive inogadzirisa kubvitirana kungango vapo.
Pane masangano nenyika dzekunze dzakawanda dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu, uye hurumende inoti yakatsvaka mamiriyoni mazana maviri emadhora ekutenga chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti riri kushushikana nekuramba kuri kuita vemabhanga kutambira magwaro anopa varimi mvumo yekushandisa minda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti ma99 year lease sechibatiso kuti vakwanise kukwereteswa mari nemabhanga. Taita hurukuro nemutungamiri weZFU vaPaul Zakaria pamusoro penyaya iyi.
Dongo ndwangu ya mingu ya kutu na 99 yedu shaya suna haku kona kutu ya nwaende wa mekura mariku mapengi. Hakuna kana mrimi mweche kwa zisha taka mbiri na kungo zizongo mrimi anoti ndatosi ya 99 yedu shangu kupengi. Ndapuwa mari. Hakuna mrimi atako na kupuwa mari yeri zirvoko. Inewari mbini mbago kama zine la kainda kule mpunja. Kwa msoro penya hitu. Langu wa kutu mazuki maangia perao, kitu mbiki haya kushanda, kushanda kutu ya nwa, uwa ni mando na haya, zuna kuitika saishi.
Sei urumende hiri kushamba za kutu wari, miwa kukwanisa kuno piwa chukwere tewa chansa malisi iwa ya, iyo vasi na kunge wanya so gadriza, na mbuziko hiri hiri kuzosanga ya nevari.
Muhuru kuro jawane ita, mshinzi zacho isa ati, uwa njiku utani wakutu ya kune chako kurukura. Kichida wa mendewaona kukutu wa shika wa pepe mekutuwa kikishanda. Asinya ya uhuru ndio yekuti. Nishuka natika kutawona mrima nukwa kukwenka kiki mari yangu hii. Dato isi ama 99 yedisi yangu. Taizi wa pwendi sana kutindo ya pepe atika chesekiri. Nishuka kika asia tushoshanda.
Vanga vari mkuru we Zimbabwe Farmers Union wa Paul Zakaria. Vari parunari muHarare ne Studio 7. Mangwana nyika dzakawanda dzinenge dzichipemberera zuva rekukurudzira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo pasi rose vava nemikana yekuudzwa chokwadi chezvakaitika kana kuti International Day for the Right to the Truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims. Asi vakatyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe vanoti vari kurangarira zuva iri nemisodzi pamatama. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Hama Agnes Ncube vane mwana akatorwa zvichisimba muna chikumi 2008 Kame Ncube uyo akabva atsakatika zvachose. Amai Ncube vanoti mwoyo wavo unorwadza nekuti havaziye kuti vatsigiri veZANU-PF vanofungidzirwa kuti vakamupamba vakamuisepi. Amai Ncube avo vachema zvinopisa tsitsi vachitaura nyaya yavo vati kusvika vatsigiri veZANU-PF vakatora mwanakomana wavo vabuda pachena kwavakamuisa, maronda evakatyorerwa kodzero haasi kuzopora.
Akaita mwana wekukanda kwaguvaraka handirizi guvaraka mena handirizivi mwana wekuti mupenyu here kana akafa asi ndezvakuti akafa akadaizwa ndikatava ndichitevera mashure zvika ndikadzokerwa mwana mukomana ndakarohwa mazino ayo.
Vachitaurawo neStudio 7 vaGraham Nyada avo vakaurayirwa baba vavo mugore ra2008 nevavanoti vatsigiri vebato reZANU-PF vati vanoshungurudzwa zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika vachitaura kuti muZimbabwe mune runyararo asi kumamisha kwavagere kwakaberekera ingwe.
Zvekunzi munyika mune runyararo kutaura kwepamuromo chete kwavamugabe. Amuna kana runyararo, vanhu vari kudisapia vangani.
Vaaniko Chikuwa Nyanga Midzi, baba vatraimo Midzi, mumwe mutsigiri weMDC akaurayiwa zvakare kubhindura vati kuramba vachiona vanhu vaiponda ava zvinovadzimba moyo.
Zvino isu tinoregerera, inga tiri kubvuma kuti kuregerera, tinoregerera, but I need compensation to people. Anoziva ndikutaura. Because kupodza maronda nokuti vone ndakakutadzira iwe taregererana hazvife zvakaita because kurerwa kwatakaita vana isusuka hazviperi ronda racho ivo vari kufara vachifamba havana kusungwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Valoid Kuveyavati, vanotarisira kuti Commission ye National Peace and Reconciliation, iyo yakapowa chigaje kupodza, pamwe nekuunza runyararo munyika, ichabata basa nemazvo kuti vanhu vakashungurudzwa vawane zororo.
Justice I see a good sound. Pano vamwe vanoda kubata makumi ningi compensation.
Kushungurudzwa kwevanhu vanopikisana nehurumende yavamugabe kunonzi kuchiri kuenderera mberi muZimbabwe. Pari zvino, mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakanyangarika muna kurume gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Paita ropa rakaipa pakati pevaimbova gurukota rezvedzidzo vaDavid Coulthard nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemashoko ezvinonzi zvakaitwa pamwe nezvaitaurwa navamunangagwa munguva yainzi vanhu vekumateveleland vaipondwa nemauto e5th Brigade. Vamunangagwa vanonzi muna 1983 vakaita musangano kuVictoria Falls vakati vose vaidyidzana nevavaiti vainge vapandukira nyika kana kuti madissidents vaizobatwa semapete vodirwa mushonga weDDT. Bhuku ravaColtat rinonzi The Struggle Continues, 50 Years of Tyranny in Zimbabwe. Vamunangagwa vanonzi vakazonyora tsamba kuvatori venhau vachiti havana kutaura mashoko aya uye vakati vaironga kuendesa vaColtat kumatare vachiti vainge vasvibisa zita ravo nezvavakanga vanyora mubhuku ravo. Asi vaColtat vanoti havasi kuzodududza uye vakagadzirira kuzvimirira. Bepanhaure Chronicle rakanyora nyaya iyi muna 1983 makare sezvakangonyorwawo navaColtat. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vanofungidzwa kuti vakaurayiwa munguva iyi. Mukuseya nyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaMax Mukandla kuti tinzwewo nyaya yavo.
Vamunangagwa pavasazotange kuda kudzenga dzenga idare riripo kana kuti nyaya iri pachena. Chikuru ndechokuti deiyo zvava chikumbira regereiro. So munhu wowo ainge changobva kuhondo asati aziva kukura. So kuti zvekare munhu anogara achingotaura kuti ndakatrenwa inini kuuraya achitadza kutrenwa kutungamirira. Tinoda utungamiriri hwakanaka kuna vamunangagwa.
Asi kukumbira ruregerero chete kwakakwana here vaMukandla kuti kupoze mavanga nekuti pane vamwe vari kuti vanoda kuripwa nenyaya kugraundi?
Unogoripa uchiti uri kuripa mari pamunhu musha mumwe chete mumwe chete. That 20,000 iri kutaurwa iyoyo haindiyo yechokwadi nekuti vanhu vacho vakaverenga ipapapo vaitomhanya mhanya vachitiza nekuti zvanga zvisiri pamutemo. Saka naizvozvo vanhu ivo vakatowandisa kudarika ipapo. Saka munhu iye anomboita mari yatingati isusu pafamily yekwedu sesu isu vamwe tiri 7. Saka tinenge togara pasi dare racho toti baba ngavaripwe kuti mari yavo ndeyakati tozotya mari iyoyo. Haishura iroro hazviite izvozvo. Munhu ngatende mhosva yake kuregererwa kwacho maritirwa anoitwa pane zvingaitwe kumateveleland ikoko. Zvokuvaka zvikoro, mayunivhesiti, zvipiwa vanhu pachena.
Avanga vari vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutanga kuferefetwa nekudyidzana kwavo nemhuri yeshoroma mabhizimusi inonzi yekwaGupta. Vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaTed Cruz vose vakwanisa kukunda musarudzo dzematunhu dzakaitwa nezuro muAmerica. Musarudzo Nengo idari reparamende ino mirira Bulawayo East, Muzvare Tawita Kumalo, vano tuurumende nemasangano anobatsira, vane basa guru rekubatsira vakare maram. Muzvare Kumalo, mumwe vanyarikani vainge vari pamusangano vainge warongwa nesangano reZimbabwe Down Syndrome Association muHarare. Ngatizwe hurukuru yavaita nachioneso Janiwe Studio 7.
Vana ava vari kuda rubatsiro kubva kwatiri tibabatsire kuti vagone pavanogonera ipapo kune vamwe vasingashandisa maoko vanoshandisa miromo kuti vashandise kompyuta ukamupa kompyuta iyo chimbondi drawera izvi munodona negotsi kune vamwe vanogadzira vhusi kune vanogadzira nzara kune vamwe vanopenda asi chandigumbura zvekuti ndezvekuti ndini ndoga ndanga ndiripo Bulawayo yakakura ndini ndoga ndari ndikone vanhu nevana ivavo tikambotamba tikadini pati ndarwadziwa kuti vana vakangamwa havana basa musosai endi kana muchivadaro vana ivavo akangopedza chikoro chako pachikoro ichocho chinovachengetedza ichocho haasisina upenyu wakunovharirwa kumba tiri kuti aiwa bodo vana ivava ngati vazivei kuti varipo
taona vanhu vane disability nyangu vari kupinzwa kumatare toita seko
zvatofana kuita ndezvekuti mapadzi ehurumende mapurisa uku ngakube nevanhu vanogona kuita sign language vaperekedzwe nevanhu vanovaziva mannerisms avo kuti kana chidai kureva zvakati ngakuende vanhu vanohwisisa vanhu ava kumatare zvimosva.
Nengo yedare reparamende nomirira Bulawayo East, Muzvare Tawita Kumalo, vari parunare muHarare nachioneso Janiwe Studio 7. Baiskopo rinonzi Lost Tongue iro rinorondedzera nezverurimi rwechimu runotaurwa nevanhu verudzi rweKomanisan vanowanikwa mugwenga reKalahari kuSouth Africa rakashura mare nesvondo maneru mushure mekuwana mubayiro nokosha weWomen Film Critics Circle Award kumutambo weSocially Relevant Film Festival uchangobva kuitwa kuNew York muno muAmerica. Baiskopo iri rakaitwa nekambani yemvura yaAfrica Productions inotungamirwa nechizvaro cheZimbabwe vaDevson Mudzingwa. Vachitaura vari kuJohannesburg, South Africa, vamudzingwa vanoti vakafadzwa zvikuru nekuwana mubayiro uyu, sezvo baiskopo ravo rakakwanisa kuve pakati pemabaiskopo masere akawana mubayiro kubva pamabaiskopo makumi mana nemapfumbamwe. Vanoti vanofunga kuti kucherechedzwa kwavakaitwa uku kuchabatsira zvikuru kuti hurumende yeSouth Africa pamwe nedzimwewo hurumende dzakaitawo seZimbabwe dzichengetedze mitauro iyo inonzi iri kuenda ichitsakatika. Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navamudzingwa.
Chitiko ichakatikashamadza uyewo chikatifadza kuti pamabaiskopo anosvikaiwo makumi mana nemapfumbamwe airatidzwa ikoko nemipando yakasiyana siyana inoita iyo madhokumendari marefu munova matatiri nemadhokumendari mapfupi uyewo nemafirimu aya anonzi fiction muchirungu pange pachikwanisa kupo vanhu mubayiro vanosvikaiwo kuda vasere. Takava umwe wevakacherechedzwa zvikuru kunzi basa ratakabata ibasa guru, basa rakafadza uye basa rakakosha mukati nepasi rose panguva ino. Saka takafadza zvikuru nezvatange zvichibuda izvi kubva kuvanhu veWomen Film Critics Circle Award.
Iwo mubayiro wamakawana wethe Women Film Critics Circle Award wakakosha zvakadii?
Mubayiro wakakosha unoremekedza zvikuru iwewo kunyika yeAmerica ikoko nepasi rose nenyaya yekuti gungano iri gungano remadzimai anoongorora iwo zvinoitika mumabaiskopo uyewo vamwe vacho vachigadzira mafirimu uyewo vamwe vacho vachiita zvekunyora nezvekutapa nhau vanoita gungano akasiyana siyana pakati pegore vachiona kuti mafirimu api akaitwa nemadzimai ari kutaura nyaya dzakakosha kana kuti mafirimu api akaitwa chero nevarume asi ane dingindira riri kusunda nyaya dzakakosha munyika. Izvi ndo zvakaita kuti vange vasvika pakutsarudza baiskopo redu rinonzi Lost Tongue. Uye mukutaura kwavakaita iwo vachitipa mubayiro uyu vakataura vachiti vakafadza zvikuru nenyaya yekuti ibasa guru rinoratidza kugara kwevanhu uyewo nemagariro atiita netsika nemagariro not kuti kune veKomanisan chete vatakange tichibudisa mubaiskopo iri asi kumunhu wose ari pasi rose akaona baiskopo iri anosvika pakuzvibvunza mubvunzo wekuti ndini ani, ndinobva kupi, uyewo pandakabva ndichiri kukuziva here, mutauro wangu ndichiri kukutaura here, uyewo tikari magariro dzedu ndichiri kudzitevera here. Zvakavafadza zvikuru ndosaka vakati aiwa regai tikukumikidzei mubayiro uyu nemucherechedzo nebasa ramakabata.
Totarisa uo iwo veru ziruwe Common Sun vamai tarisa mu Norondo yenyu. Vaka tambira osei kubudirira kwa kaita baiskopore awe.
Vata zilisa parizino vasika pakunge vajisununguka zikuru. Nekuti vakanga vasika fungiro tezun chakarase zizi. Zungashika kunge zichitika. Munzvimbo yavanogara yeKalahari vajara kuona vanhu vanoita mabaiskopo. Vamwanita maadvets aya kutengesa vachisvika vachivashandisa. Vachibva vaenda vabva vanosvika pakunge vachinyangarika. Asi chinhu chokutanga kwavariwo kuti panosvika pakunge vachiuya vamwe vanhu vanotora baiskopo kwamakore matatu. Baiskopo riya rabuda vanoramba vachivasundidzira vachitaura kuti aiwa kune vanhu vakati vari kuKalahari uku. Zvikuvafadza chose uyewo vari kusvika pakunge vachinyemwerera kuti aiwa tirikucherechedzwawo nezva tirikuda kunge tichiita kuno kwatigere kuKalahari.
Tichitarisa iro kubudirira kwaita baiskopo iri, munofunga here kuti kune zvakungabatsira muhurumende yeSouth Africa kuti inge ichicherechedza nekuremekedza zviri kuchemerwawo neverudzi rweCommon Sun?
Mubayiro uyoyu uyewo necherechedzo iyoyi ichange ichiunza mudongodongo kune vanhu vakasiyana siyana. Totione kuhurumende yeSouth Africa nokuti kana zvinhu zvadai zvinobva zvatanga kunge zvichibuda kune mapepanhau uyewo nenhepfenyuro dzakaita sedzenyu idzi. Zvinoita kuti hurumende itange kuona kuti pane zvinhu zvoda kunge zvichigadziriswa apa. Pangadai pakakanganisika kuti pange vatokanganisika zvachose.
Vamudzingwa chizvarwa cheZimbabwe, zvii zvamaigirawo Zimbabwe panhoroondo iyoyi yasimudzwa nebaiskopo The Lost Tongue?
Zvakaita seizvezvi zvakoshawo kuti mukati menyika yeZimbabwe iyoyi nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe dzinge ndosvika pakunzwa kunge ndichiita manyawu ekuti iyi nyaya yabudikidza kuitwa kuKalahari kubudza nevanhu veCommon Sun inyaya zvakare inoda kuongororwawo nemukati mehurumende yakafanana neZimbabwe kuti zvinofa kunge zvichigadziriswa kuvanhu vekuKalahari zvinge zvinogadziriswa mukati menyika yedu kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemitauro yakusvika pakunge ichikotama nekuti vakati.
Vanga vari vaDavidson Mudzingwa vanotungamira mvura yaAfrica Production vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti nemvura pasi peUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, chiwaniso Jani weStudio 7 abata mukuru weHuman Settlement muUnited Nations Habitat Dr. Thomas Chiramba.
Chese vanhu vari panyika panapa ndo patinorangarira nokufunga kuti tingachengetedze sei mvura nemiti kuitira kuti tikwanise kurarama pasi pano nenzira yekuti kana zvisipo izvozvizvi hapana kurarama.
Dingindira regore rino rinoti mvura nemiti izvi zvinorevei?
Ndinofunga kuti pfungwa yekuti vanhu vafunge nezvemvura nemabasa kuti vanyatsofungisisa kuti zvinoenderana nepapi ende uye zvingaitwe kuti tikwanise kuwana mabasa akati wandei nekuti vana vese vanokwanisa kuwana pokushanda mvura inge iripo nekuita izvozvo. Zvino mvura inoshanda munzira dzakasiyana siyana kana kuri kuti kuchengetedza mabasa.
Mukuru weHuman Settlement muUnited Nations Habitat Dr. Thomas Chiramba. Totarisa nhau dzemitambo. Gurukota rinoona nezvemitambo munyika vamakosi Nhlongwane nemutungamiri wesangano reZifa waPhilip Chiyangwa nhasi vasangana nevatambi vechikwata chenhabvu chemaWarriors.
Gurukota vari mumutambo vamakosi Nhlongwane vanga vachifamba nemutungamiri weZimbabwe Football Association vaDr. Philip Chiyangwa vakakurudzira timu kuti timu ishane nesimba kuti Zimbabwe ikwanise kunohwina.
Asika tinoona kuti mutambo uyu uri kuuya panguvapo nyaya yehori yematch fixing iri kunetsa imowo muchikwata chemaWarriors nekuZifa ikoko. Zviri kufamba sei? Hazvisi kukanganisa here magadziriro emutambo uyu?
Isu keZifa hatikurudziri uwo.
Manzwa mutauriri weZifa vaHlolani Gwesela vachitaura parunare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk. Apo tichange tichitarisa nyaya yehurumende yekuti ichavhara makambani ose anotadza kuendesa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vanoti makambani anotadza kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana panosvika musi wa 1 kubvumbi achamanikidzwa kuvhara. Mumiriri weZimbabwe kuBelgium anoti hapana mwana weZimbabwe akafa mukubhombwa kwakaitwa munyika iyi nezuro. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.